Tinotenda blessing my families akawanda achiri kurecover from trauma ye cyclone Idai vazhinji havasati vava nenzvimbo dziri stable dzekugara vamwe dzimba dzavo hadzisati dzavakika vazhinji vachiri kugara muma shelters ari temporary
ko chikafu vari kuchiwana here
but vazhinji havana nenyaya yekuti paita cyclone zvavanga zviri mumunda zvanga zvava destroyed havana kukwanisa kuita maharvest saka vazhinji vanonida vachiri kunida kubatsirika but now nenyaya yecyclone nenyaya yecovid 19 vazhinji vavo upenyu hwavo hunoramba huchiva vulnerable
saka imi muri kuitei chaizvoko
tiri kuno kubatsira nezvishoma zvatinazvo zvekuti vawane chekudya vamwe tiri kuvapa mainputs kuti vagokwanisa kutanga kugadzirira kurima sezvo mvura yesizini ino yatanga kuuya ndo zvimwe zvatiri kubatsira nazvo vafundisi vedu vari kuno vari kubatsira nepsychosocial support kuramba vachikansela mafamilies evano vachiri kuda kuramba vachibatsirwa zvino
rubatsiro urwu ruri kubva kupi chaizvo
rubatsiro rwatiri kuwana guri kubva kuma organizations akati one day ari kusupporta Zimbabwe Council of Churches pano patiri paward 10 tiri kuprovide rubatsiro rwatakawana ku Canadian Embassy but tine mamwe ma areas atiri ku distribute chikafu chatakawana kubva kuma ecumenical partners edu akaita se United Church of Canada Australia Christian Council ma member churches edu Zimbabwe Council of Churches vanotungamidza vafundisa vavo kumberi kubatsira ku distribute vano provide support in kind then mamwe ma churches edu ma partners edu ema churches from kubva ku churches dziri ku Europe ma churches SA while they are supporting this processes iye zvino tiri ku ku distribute chikafu kwa seke tiri ku Mashonaland Central Matabeleland North and South ne Midlands ne kuno ku Chipinge ndo ma areas atiri ku distribute chikafu pari zvino Zulu.